Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu ndira 24/2020. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varwere vazhinji vanoti zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kushishikana zvikuru nekudzikira kwehuwandu hwevana vakabudirira mubvunzo dzeordinary level dzegore rapera. Semazuva ose, tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe hazvo vanachiremba vari kudzokera kumabasa, varwere vazhinji vanoti zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vanachiremba avo vanga vasingaendi kubasa kubva muna gunyana gore rapera vari kukurudzirana kuenda kumabasa mushure mekumbwa kwehomwe yekuvabatsira nemari inobva kuEconet kuburikidza nesangano reHigher Life Foundation. Kunyange hazvo vanachiremba vari kudzokera kubasa zvishoma nezvishoma, zvinhu hazvisati zvaita zvakanaka muzvipatara. Mumwe murume vaEbel Dube vanoti kunyange hazvo murwere wavo aivapiwa mubhedha nemusi wechipiri kuSalimugabe Hospital vakamira kwemaawa akawanda pachipatara ichi vasati vaona chiremba.
Tikane murwere nezuro makuseni takazokwanisa kuona chiremba 5 o'clock dzemanheru dzatodarika. Hapana kana akakwanisa kutitsanangurira kuti kuchiremba vanga varipi, and mamiriro ezvinhu anaomira zvakanaka pano pahospital. Zvinhu zvavari kuda kuti titenge zvokubatsira murwere ari muchipatara zvakawandisa, and mari haisi kukwanisa kuwanika. Hatizivi kuti hurumende haina zvainokwanisa kutiitirawo here.
Mumwewo mukomana wechidiki akada kungozivikanwa nezita rekuti Sam aiva auya nemunin'ina wake airwara, anotiwo vakatura nguva yakareba vasati vaonekwa nachiremba.
Dokta akaenda kulanchi haana kudzoka, akazodzoka zvemuna 5 kungotosviba. Ndopa akangonyoranyorawo zvaakanyora vhazo iye ajuti rake uranga raakutopera. Kasi umwe wacho akazouya akazotiitira zvedu fast fast, iye akazotikurumidzirei vata vaazopiwa mubhedha.
Studio 7 yakaenda kunzvimbo inosvikira varwere nguva dzezuva rovira ikawana kuine vanhu vashoma-shoma vaivakamirira kurapwa. Pashanyirwawo chipatara cheparirenyatwa panguva dzekushanyira varwere nhasi, muchipatara umanga muine vanhu vashoma vakapiwa mubhedha, uyewo vamwe varwere vataura neStudio 7 vasina kuda kudomwa nemazita vati mazuva mazhinji vanoona chiremba kamwe chete pazuva. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dindoro, vati nhengo dzavo zhinji dzange dzadzokera kubasa, asiwo vachiti vachazonyatsoita ongororo svondo rinouya kuti vaone kuti vanachiremba vari kumabasa vakawanda zvakadii.
Situation tichazonyatsokwanisa kuyasesa next week, but semamiriro azvakaita ruzhinji rwemajunior doctors vangu rakadzokera kubasa tanga muna December. But tichazonyatsoona nekufamba kwenguva, especially next week, kuona kuti kupresence yemadoctors inenge yati full capacity here kana kuti inenge isina kuita zvakanaka. Vandoro mamirira zvakaita.
Vandoro vabvumawo kuti zvipatara zvichiri kudawo mishonga nemichina kuti varwere vanyatsobatsirwa zvakanaka. Gurukota rinoona nezveutano vaobhadhaya mwoyo vakaudza vatori venhau nezuro vari kuSalimugabe Hospital kuti vanachiremba vanga vari kudzoka kumabasa kunyange hazvo vasina kukwanisa kutipa uwandu hwemadhokotera ava pabasa.
Tinofara kuti machirembe edu vari kudzoka vese vachiuya kubasa, chinhu chinonakidza kuti vange vari pabasa. Zvinoita kuti zviite nyore vanhu tichigara pamwe chete tichiona kuti maproblems akamira sei togadzirisa tese pamwe chete. Ndeo chikuru chiripo. Vanhu vese muripo mobatsirana, motererana muchinzwa kuti vamwe vari kuti chii. Hazvisi zveumbimbi ndoga, ndezvekubatsirana vanhu muchibetsera nyika yeZimbabwe.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muEconet vafungai mandivei vaudze Studio 7 kuti pachirongwa cheHigher Life Foundation ichi pavakambovhara muna zvita madhokotera 365 ndivo vaivanyorera kupinda muchirongwa ichi, asi vakati vakatora 362. Vamandivei vati pavakavhura chirongwa ichi svondo rino icho chiri kuvharwa mangwana, vati vana chiremba 65 ane 65 ndivo vakatora magwaro ekunyorera chirongwa ichi. Uye pamasikati anhasi vana chiremba 300 nevana ndivo vanga vadzosa mapepa avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano rinomirira varairidzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe rinoti riri kushishikana zvikuru nekudzikira kwehuwandu hwevana vakabudirira mubvunzo dzeordinary level dzegore rapera. Mutungamiri wesangano iri vaWilson Makanyaire vanoti zvinhu zvakaita sekukundikana kwevana vechikoro mubvunzo dzavo ndiwo munongedzo wekuti zvinhu zvaenda kumawere munyika. Vanoti zvimwe zvakawedzera mukukundikana kwevana uku inyaya yekuti varairidzi havasi kutambira mari dzinovakwanira, izvo zvinozoitawo kuti vasadzidzisa nemwoyo wese sezvo nguva zhinji vanenge vasingaendi kumabasa. Zimbabwe Schools Examination, ZIMSEC, yakazivisa nemusi wechitatu kuti pavana 265 nevatanhatu ezviuru nemazana mana nemakumi matanhatu ane vana evana vakanyora bvunzo dzavo, vana vanongosvika zviuru 63,250 ndivo chete vakakwanisa kubudirira zvekuenderera mberi kuadvanced level kana kuenda kuzvikoro zvepamusoro-soro. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi mwana wamai vangu. Maprovinzi edu pari pogumi vanasachigaro vedu vaita ongorori vakaona zvechokwadi vana vakafoira. Ko tingaita kusandana makai mwana wamai? Zvinhu zvakadai ndozvinoratidza kuti nyika yedu yaenda kumawere. Vana vakafoira machacho ana mari yekutambira, so havagoni kuchita nemwoyo wese. Vabereki havana mari yekubhadhara fees, havana mari yezvikoro. Vana vanorovha chikoro dzimwe dzenguva, havakwanisi kufunda zvakanaka. Vana vacho vanoenda kuchikoro vaine nzara, vachitambura, vachinhonga mashasho nemuromo. Saka hakuna tingapasiwa. Saka vana vakafoira zvechokwadi zvinonyadza. Apa Zimbabwe yakanyadzisa vana vakafoira zvechokwadi.
Asi vamakanyaire, kana imi muri kumuka muchienda kumabasa, zvingabva zvaita here kuti nematambudziko amuri kutauraya pabva paitawo kuderera kwakadai kwedzidzo?
Vadzidzisi havasi kuenda kubasa kunodzidzisa. Vadzidzisi vari kuenda kubasa kunochengeta basa. Kuti kana basa rako zvobhadhara vachitaka kudzidza. Chokwadi ndechekuti tinotaura mazuva echirungwana inyika pasi peshe ana zvino nezvino. But chokwadi ndechekuti maticha anoregista pachikoro. Vonzvenga vaenda kuchikoro kwezvakugoridha. Vonzvenga vaenda kunotengesa madomasi. Vonzvenga vaenda kunotsvaga ramo. Zvekuti ngati vari kudzidzisa kunyeperana. Asi kuti sevanhu vanotya hurumende yavo inovadzvinyirira. Vanononyoresa kubasa kuti tauya. Votiza kana vaedhimasi vava kuzviziva kuti tichaangararana kana vagere pachikoro. Saka kunyepa kuti tinoenda kunodzidzisa. Tinoenda kunochengeta basa. Kuti zvichida kana hurumende yatinzwa. Zvichida kana nyika yedu yanaka. Ndiri pabasa ndichazobhadhara. Inongori hope. But chokwadi ndechekuti vana vari kufunda. Vatisi vari kudzidzisa kunyeperana.
Takaonawo zvakabuda pabvunzo dzeA-level. Zvinenge zviri kuratidzawo kuti vana zvikuru kumatunhu akaita seManicaland vanenge vakabudirira zvakanaka paA-level. Musiyano uri papi nezvabuda muO-level izvi?
Ichokwadi mwana wamai vangu, bvunzo dzeA-level dzakatinyadzurudza, vana vakapasa. But analysis yangu semudzidzisi ndeyekuti vana vanenge vaku A-level vaamachuwa. vana vanenge vava kuendevo vava vanenge kuzviitira voga vachishandira voga vachizvierengera voga vachizvigundira zvinhu zvavo voga havangafananidzwe nekwere dzinobuda mukaka dzekuolevo dzina kugaidwa natichi A-level izvinhu nyika yakanaka tinotaura isu sevadzidzisi kuti 95% ndeemwana wechikoro anozviitira zvinhu zvake ega saka kupasa kwavana ve-A-level hatingazvove matundundu sematicha tinofara hedu but hatingazvove matundundu sevarayiridzi chokwadi chekuti vana vakazviitira uye zvekare vabereki zvichida vana vanenge vagiredhiwawo yatimu yevana vadarika dzvundo dze-O-level pamwe vanoitawo maprivate lessons pano nepapo vanenge vari vashoma than vana ve-O-level zvekuti vana vakapasisa nematicha ava kunyepa mwana wamai vangu vanhu vakazverengerava vaamachiwa vakura
mutungamiriri wesangano revarayiridzi reprofessional educators union of zimbabwe vawilson makanyaire vari parunhare najonga kandemiri westudio 7 vari kumashonaland west sachigaro vezimbabwe anti-corruption commission amai lois matanda moyo vanoti komishoni yavo iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vavanosunga vari kuburitswa muusungwa pasina zvavaitwa godwin mangurya anoti panyaya inotevera
vachitaura pakuparurwa kwemagwaro etransparency international zimbabwe anoona nezveuori amai matanda moyo vati nyaya iyi iri kuvanetsa zvikuru asi vakati vari kushanda nesangano renational prosecuting authority kugadzirisa dambudziko iri asi vati kunyange hazvo vasiri kufara nezviri kuitika vari kuita basa ravo nemazvo uye pari zvino vasunga vanhu vakawanda vari kupomerwa nyaya dzeuori uye vave kutoshaya nzvimbo yekuchengetera zvinhu zvakatorwa kune vanhu vaiita uori
from those believed to have committed grand corruption.
Takasunga vanhu vakaita uhori wemhando yepamusoro izvi zvatichina pekuisa zvinhu zvatakatora kubva kuvanhu ivava pane mabank accounts akawanda akavharwa uye pane matanha atiri kutora kuti nyaya idzi dziende kumatare sezvamunoziya mutemo sezvauri unoti national prosecuting authority ndiyo inoendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva
vati komisheni yavo iri kuenderera mberi nekudzidzisa vanhu pamusoro pokuipa kweuori uye tarisiro yavo ndeyekuti paramende ichagadzira mitemo inoita kuti vakwanise kuita basa ravo pasina zvinovakanganisa mukuru wetransparency international zimbabwe amai muchaneta mundopa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti komisheni iyi yakasunga vamwe vanhu vanonzi vakaita uori hunotyisa havasiwo kufara nenyaya yekuti nyaya idzi hadzina kwadzinoenda vamwe vanhu vakasungwa nezak zvikaita mutauro munyika vanosanganisira vaimbo vemakurukota ehurumende amai priska mupfumira vaignatius chombo pamwe nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mboko vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira dr wellington gadzikwa vati kuchema-chema kuri kuita amai matanda moyo nekomisheni yavo kunoratidza kuti ndivo vari kutadza basa
tinoona sokuti kana vachigunun'una kuti vanosunga vanhu mangwana vanenge vaburiswa zvakangofanira nekuti vanofanira kutoregedzawo basa ravo nekuti hapana chavari kuita nekuti vanhu vanotarisira kuti ivo vanofanira kubata vanhu kuti uori upere iyo kana vasina simba vari kuitei zvinoreva kuti iroro anticorruption commission yacho mugadziri wayakati akagadzira kuti anga akatongoaraidza kuti ndichangogadzira chinhu chisingashandi ndinochopedzera kunge chiri kushanda saka kana vasina basa ravari kuita ngavabve zvavo muofisi vaende kumba nekuti toda kuti vaite basa
zvichakadai amai matanda moyo vati zimbabwe iri kurasikirwa nebhiriyoni nemazana masere ezviru zvemadhora pagore nekuda kwevanhu vasingadi kubhadhara mitero vatiwo komisheni yavo iri kuedza pese painogona napo kusunga vese vanotadza kana kuti vasingadi kubhadhara mitero magwaro aburiswa nhasi anoratidza kuti vakadzi ndivo vanonyanyobatwa-batwa neuori apo vanenge vachishingaira kuriritira mhuri dzavo veruzhinji vanoona mapurisa ari pamusoro panyaya dzeuori achiteverwa nemahofisi aregistrar general anopa mapasipoti nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa mumitsetse yemafuta emotikari ndimo munonzi munoitikawo uori hunotyisa zvinonziwo vanopinza vanhu mabasa pamakambani kana kuti mahuman resource officers ndivo vamwewo vane uori hwakanyanya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro pevaimbove mukuru wemapurisa vaAugustin Chihuri, avo vari kupomerwa mhosva yokutora mari inoita mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica kubva kumapurisa akange achida dzimba dzine mutengo uri pasi kuHeathcliff. MuHerald zvekare mune nyaya inoti mapurisa ari kuramba achibata nekusunga mashurugwi, richiti mashurugwi asungwa pasvondo rimwe ave chiuru nemazana masere nemakumi maviri nevatatu. Chronicle rinoti hurumende iri kunyora mutemo unoita kuti vanhu vari muZimbabwe vakwanise kubhadhara mari yemapasipoti nemari yekunze. Yasvika nguva yenyu vateereri, tinokukokai kuti mutitumbire mazwi enyu muchitaura mega zvamunofunga.
Kazwai vashamarari veStudio 7, ndanzwa murume uyu anonzi Gadzura Chirumanzu achiti mauto afanire kupinda mune zvematongerwo enyika sezvakataurwa naPresident Chamisa nekuswera zuro kumusangano wavakaita. Asi chandishamisa ndechekudzezvo wabva vazoti mauto iwayo zveambota afanira kupinda mune zvematongerwo enyika achiti ED Munangagwa ndiye chief commander wemauto, kureva kuti mauto vanotoriwo nemumwe wemauto ari kuvamiririra imo mune zvematongerwo enyika. Handizivi kuti mashoko ake aya anotanga afunga here kana kuti anongotaura, nokuti ndazoona zvaita kunge anga akuzvikirasha iye ega zvaambotaura kuti mauto afanira kupinda mune zvematongerwo enyika. Pedze zvovoti vachamisa vaitaura seizvo.
Hallo vana mukoma Jonga nana Blessing uri paStudio 7. Ndinoitwa Onesha Mtekere. Ndirikudawo kutaurawo apo pane mashoko ava. Vanhu ava vanoda kunyatsoti zvinhu zvisike rini chezvo chezvo. Vanoda kunyatsoti vana veZimbabwe vafiri kana kuti vararame. Toyatsonzwisa kuti ivo nyaya yavo chaicho iri papi chaicho kwekuti vazotaura mashoko anogwadza vanhu veZimbabwe. Kudai ivo vachiona vanhu veZimbabwe vachitambudzika kudai so, asi ivo vanoramba vachingoti hanzi tichake tichingotonga. Ko kutonga ku kunozivei? Kutonga hakuna zvakunobatsira. Nyika ino inoda vatungamiriri. Nyika yeZimbabwe haidi vanhu vanotonga, haidi vatongi. Hadai vanga vatibatsirawo taitawo nyika yedu yaenda mberi, vagona kuti vasiye zvavo nekuti vakundikana kutonga.
Makadi mose paStudio 7, ini ndinoitwa akutamba tamba nesoro, ndinobva pachipinga apo. Ndinoshamisika zvikuru ndichinzwa ana Chirumhanzuyo achitaura zvinhu zvisikanzwisisiki. Handizivi kuti vanogara kupi vanhu ava, kuti vanogara muZimbabwe here kana kuti vanogara papi, nematambudzikiro ari kuita vanhu muZimbabwe. But unotonzwa veitotaura nonsense dzavo ana Chirumhanzu ava. Yei, handizivi kuti vanhu vakaita sei. Ngavadzidzewo gwara rakanaka ana Chirumhanzu ava. Ngavaitewo vanhu vanonzwira vanhu tsitsi. Vanhu tatambura muZimbabwe vakomana. Vasadaroko kana ana Chirumhanzu ava. Ndini ndinoitwa zvangu kutamba-tamba ndichibva zvangu pachipinga apo.
Maswira sei vestudio, maswira sei. Inongotaura hangu pamusoro paagadzira Chirumhanzu. VaChirumhanzu zvinhu zvavanotaura izvozvo zvavana mumwoyo, handifunga kuti vane vana vechidiki kwai. Shuwa kuti munhu ungatotaura kuti hazi nyika masoja aripo, vanhu vakarwa hondo. Tinosvika kupi tichitaura zvehondo? Tane makore mangani tabva kuhondo? Now 40 years. Muri kungotaura zvehondo instead yekuti mutaure zvedevelopment. That's why nyika yaenda pasi. Mutoda haana kana zera rekunge anotaura zvehondo. Anoziva zvehondo kupi zvaanotaura kuti nyika inotongwa neZNPF kusvika kumberi? Kupi kwavanotaurira? Chitsoti chega chega chinenge chichingotaurwa nevanhu veZNPF izvo vanotedzera. Kana iye Constantine Chingwengwa zvaaitaura kuti hanzi nyika handipindi akasarota munhu, ndo zvinoratidza tikatasa dzimwe nyika dzokukorokotedza ziri kukorekereza mapresidenti ari kusvika ma36 years president achikorekereza achitonga nyika nyika dzichidevelop ezvo tikatarisa kuna naamerica kupuresidendi wenyika chai trump ari kutongwa mushure mekunge apara mhosva akuenda pamusoro pemutemo but izvozvi anticorruption iri kutoti rikasunga vanhu vanhu vari kuburiswa muzvitorongo imomo vana mai mupfumiri vaivo vesana vana chomba vakaburiswa havana kana nyaya dzacho kwadzinoenda
makadi pastudio 7 mose vatepenyuri venhau dzinonakidza tinokutendai nezvamotipa hai ndomboshungurudzika nemunhu anonzi mutodi mutodi anombouya pastudio 7 achiziva here kuti nepenyuro ndee ndoinoterwa nevanhu vakawanisa danga achizviziva zvozvoda achimbonyarawo wombotinyara mutodi watinosvota mutodi dai zvako watomborega unotaura zvanyu zvako zvaunoda kutaura kuzanu tv orega kutinyangadza pastudio 7 studio 7 nepenyuro yevanhu hatidi mashoko aunotaura anotipa hasha mutodi nachurumanzi vanhu ava ai napfungwa dzavo handizivi kuti dzakamboita sei handingatauri zvangu zita rangu ndiri pabotswana apa moita basa studio 7 rambai makashinga rambai makadaro
pastudio 7 apo bari sei akomana ka ngatitaurira nechokwadi petakatoregera mukadzi wacho achisundidzira zvese zvimadhara zvese zviri kunzi hanzi neuyo uyo mutodi uyo ndo zvichatonganyika kusvika zvapera zvakaenda kuhonde izvozvo hatisweri tichidya izvozvo zvokuti munhu akaenda kuhondoka naiwo mutodi he seuchiita svoto dzakadhakwa iwewo nai muimbi iwe unorwadzisa vanhu mhaniwo ungataura kuti nyika ichatongwa nevanhu vakaenda kuhondo chete ah ndo zvairamba mai mugabe zvacho izvozvo zvaa zvakatonaka vakazviviwa vese vakaenda kuhondo iwavo toswera achitongwa nehistori ah unotirwadzisa mhani unotaura mazwa akadhakwa seiko taura kuti hanzi nyika inotongwa nevanhu vakaenda kuhondo chete vaifanira kuzviviwa vese zvina matemadanda zvese zvina munangagwa zvacho zvese zvakazviviwa izvozvo zvakapera zvizvo isu we don't want mdc asi tiri kuda zvinhu zvakangojeka chete zanupf yakoniwa yakoniwa ndo zvinhu zvamunofanira kuziva izvozvo hatimbodi musatirwadzisi kuda
makadi kustudio 7 hai setinofara zvikuru tiri kutaura zvangu ndiri kuno kudurban ndichinzi chiramba ndine pandinodawo kuti mutigadzirisirewo studio 7 kuti paya paya kana muchidaidza vemapato vakaita sanagadzira chirumanzo avo navamafume avo nguva ngaienzane tinoona kuti kana vachitaura vemdc nguva inogugwa asi kana vachitaura vezanu pf mudhadhadha tichingova nhema dzoga dzoga saka tinokumbira kuti mupagadzirise ipapo uyezve kudava zvekutaura nyaya iri kuitika kujobhek uko mirishonga dziri kuitika uko iye south africa ndiyo honzeri yezvose izvozvi izvi vakataura vachiudza sadhaki kuti kuzimbabwe kwakanaka hakuna kana crisis iriko zvino tinoda kuvakumbira kuti vachidzokera zvekusadhaki vanotaura kuti kuzimbabwe kuya hakuna kumira zvakanaka paya taiva taresva nekuti vakasadero muno hatibvi tichadoramba tichiuya zvamuchose ivo ndo vakatikanganisira nyika yedu zvokuti dei vakangotaura kuti zimbabwe inoda kugadzirisiwa ngatitei muonera pamwe tingadei tisimo munyika munomu tiri kunyika kwedu saka ivo ndo zvavanotoda kutoti tigare muno musouth africa saka ngavatonyarara zvavo vati zii tatenda hangu
manzwa pfungwa dzevamwe vatereri studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga zvamunenge mataura hazvirevi kuti mashoko abva kuno kustudio 7 isu hatina kwatakarerekera saka munofungei iyi inguva yenyu tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Oh, Tombo tarisa zvirikuitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nevashanu vakaurawa mushure mukurwiswa kwakaitwa umwe musha uri pamuganhu weSudan neSouth Sudan. Mutauriri weUnited Nations Interim Security Force anoti vakaverenga zvitunha gumi nezvishanu nevanhu makumi maviri nevashanu vakakuvadzwa uye vana vatatu vasingazikanwi kwavari. Kuurawa kweumwe mufundisi wechikristu nevarwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram kuri kukonzera kusagadzikana pakati pavatendi vechikristu kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva eNigeria. Mufundisi ava vakaurawa masvondo maviri mushure mekunge mutungamiriri weNigeria ava Muhammad Buhari vakurudzira vanhu vavo kuti vasaona sekuti varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram vanorwira nyaya dzechitendero. Muchikamu chino tinotarisa zvaitika muAmerica. Kutongwa kwemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump kuri kuenderera mberi. Nhengo dzebato reDemocratic Party dziri mudare reSenate dziri pakati pekuratidza kuti sei dziri kuti vaTrump vakatyora bungiro remutemo wenyika pamhosva mbiri dzavari kupomerwa. Umwe muchuchusi weDemocratic Party vaGerald Nadler vati zviri kutaurwa navaTrump kuti havafanirwi kutongeswa marara anogona kukonzera kukanganisika kwezvinhu. VaNadler avo vanovezve mukuru wekomiti inoona nezvemitemo muparamende vati kana mutungamiriri wenyika asingagoni kuona panogumira masimba ake zvinopinza nyika pakaoma, vachiti hazvina kunaka uye hazvisi pamutemo. VaTrump vari kupomerwa mhosva yekuedza kumanikidza mutungamiriri weUkraine kuti aongorere vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoe Biden nomwanakomana wavo uyo akanga achishandira imwe kambani yokuUkraine. Kutaura kudai, nyaya yavaTrump iri kutongwa izvozvi uye ichanzwikwa kwemazuva mazhinji ari kuuya. Tichange tichikuunzirai mafambiro enyaya iyi. Nezuro takasvitsa gore kubva Oliver Mutukudzi atisiya. Oliver akashaya musi wa23 January gore rakapera ave nemakore makumi matanhatu nematanhatu. Oliver anorangarirwa nevazhinji, nesuwo kuno kuStudio 7 tinomurangarira zvikuru munziyo dzaakatisiyira.
Anouya ndizingafungire mambo, ndizingafungire mambo.
Rufundi madzongo nyedze Oliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Varwere vazhinji vanoti zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka muzvipatara zvehurumende. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kushushikana zvikuru nekudzikira kweuwandu hwevana vakabudirira mubvunzo dzeordinary level gore rapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.